manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro unyana 20, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization inoti Zimbabwe imwe yenyika shoma muAfrica yakwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vanosvika zvikamu 10 kubva muzana sezviri kutarisirwa nesangano iri. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19. Vari kudzidzira urayiridzi kusanganisira vamwe veBelvedere Teachers College 10 nemumwe vosungwa vachitsutsumwa nekudzingwa kuri kuitwa vasati vabhadhara mari dzechikoro.
Musangano weZANU-PF unoone mhomho yavanhu vakawanda munyika yeZimbabwe ichinzi majority part. Saka naizvozvo hazvisi zvinhu zvinofanira kushamisa kana kutivhundusa kuti panenge paine kukwikwidzana. Vakatarisana nezvinhu zvipo izvozvo, asi kukwikwidzana ikoko hakurevi kuti kupokana, hakurevi kuti fakisinarizivo.
Sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zvematunhu madiki mubato reZANU-PF dzinotanga nhasi munyika yose panguva iyo mubato riri kutonga iri muchinzi mune kurwisana kukuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. World Health Organization inoti Zimbabwe imwe yenyika 13 chete muAfrica dzakwanisa kubaya zvizvarwa zvadzo zvinosvika zvikamu 10 kubva muzana mwedzi uno usati wapera sedonzvo resangano iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
World Health Organization inoti Zimbabwe imwe yenyika 13 chete muAfrica dzakwanisa kubaya zvizvarwa zvadzo zvinosvika zvikamu 10 kubva muzana mwedzi uno usati wapera sedonzvo resangano iri. Kusvika nemugovera Zimbabwe yanga yabaya nhomba vanhu vanosvika zvikamu 13 kubva muzana kana kuti 13%. Mukuru anoona nezvekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti vane manyukunyuku kunzwa kuti Zimbabwe ndeimwe nyika yazadzikisa zviri kutarisirwa.
Isi muZimbabwe tiri kuudzwa kufara chaizvo manyukunyuku kana tichinzwa kuti WHO kana kuti World Health Organization vari kuti iwo Zimbabwe ndiyo nyika imwe yeshoma shoma muno muAfrica yagona kupfuura tageti yavo ye 10%. WHO yakataura kuti vanga vachikarira kuti nyika dzose dzinge dzapfuura 10% pakupera kwemwedzi uno Septemba maererano nekubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Isu Zimbabwe takatopfuura iyoyo, tiri kutoramba tichienderera pamberi zvakanyanya, saka tiri kunzwa kufara nekuti wadii watirekogonaizawo. Asi kamuri yeZimbabwe nevamwe wese toda kukutondedzerai kuti hakusi kungosvika 10% kwetiri kuda. Isu takangonangana ne 60% iya yatinoti chagona kuti tinge tiine herd immunity.
Amai Mahomva vanoti izvi zvakakwanisika nekuda kwehurumende yakazvipira kuunza nhomba dzakawanda munyika pamwe nekudzidzisa vanhu zvakanakira kubayiwa nhomba.
Tinoti isu tagona kusvika pakupfuura 10% iyo nekuti takatanga muna February takazvipira sehurumende kuti hapana kudzoka kumashure. Tinofanira kuti tishande nesimba tione kuti mavaccine aripo here, tione kuti vanhu vataurirwawo here inoyaya anonzi makampeini nekuinfoma vanhu kuti mavaccine anobatsira chii.
Mumwe chiremba anoshanda akazvimirira uye ari mumiriri wechinhoyi muparamende Dr. Peter Matarutse vebato reMDC Alliance vanoti senyika Zimbabwe inogona kuwedzera uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba kana vana vechikoro vakabayiwa nhomba sezvo vari panjodzi huru muzvikoro.
Tiyo nyatoona kuti munyika medu vanhu vakawanda vanhu vadiki vakuru vashoma shoma saka tikandochinja kuti mutemo wedu kana kuti polisi yedu kati vanhu vari pasi pe18 kati vedu kusvika kubva vakara pa16 vari pa14 years vabayiwe vari kuchikoroesa vabayiwe zvinoitira nyore kusvika patarget yedu ye60%.
Dzimwe nyika dzabaya nhomba kudarika Zimbabwe dzinosanganisa Seychelles iyo iri pamusoro ichiteverwa neMauritius, Morocco, Tunisia, Comoros, Cape Verde, Eswatini neLesotho. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere kubva zvakatanga kupararira pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi matanhatu nezvinomwe kana kuti 4567. Vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nezvisere kana kuti 128938. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine makumi maviri nezvishanu kana kuti 2,949,025. Vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 2,065,395. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vatungamiri vesangano rinomirira vadzidzi reCouncil for Student Teachers pamwe nevamwe vadzidzi vepaBelvedere Teachers College vasungwa nhasi mangwanani apo vanga vari kuratidzira vachitsutsumwa nedanho riri kutorwa nechikoro ichi rekuvharira panze vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro pamwe nekuramba kuti vaite urongwa hwekubhadhara zvikwereto zvavo padiki nepadiki sezviri kukurudzirwa nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anodzivirira nyonganyonga arova vadzidzi kubva kumakoreji akasiyana-siyana avo vange vachiratidzira paBelvedere Teachers College ndokusunga mutungamiriri wecost vaWalter Muzamani nevamwe vadzidzi gumi. Vadzidzi ava vasere vari madzimai nevarume vatatu vaendeswa kukambaisa yeMilton Park ndokuzoendeswa kuHarare Central. Rimwe remagweta avo vapaida moyo saurombe. Vanhu venhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vadzidzi vange vari kuratidzira munyararo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Vari kupomerwa yatinoti disorderly conduct kana kuti kukonzeresa nyonganyonga kana kuti mhirizhonga iyo pasipe Section 41 yeCriminal Code.
Vasaurombe vati vadzidzi ava varohwa zvakaitisisa nemapurisa.
Tine varohwa vakuwara vakati wandei vari kuda kuti vaonekwe navana chiremba vari seriously one ari kuita seachikoka kumusana sasati aonekwa navana chiremba.
Munyori musangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechirika vashora zvaitwa nemapurisa vachiti hurumende inofanira kupa vadzidzi dzidzo kwete mboma.
Panopasa kuna hurumende yakakwana inoona vadzidzi vakabata maplakadzi yopindura nemboma kunze kwekuti vari vanhu vanoratidza kuti havana kana hanya nedzidzo uye neramangwana renyika ino rinoburikidza nemuvadzidzi.
Vachiri gavati zinasu yave kupindira munyaya iyi uye vacharamba vachiratidzira pa Belvedere Teachers College nemamwe makoreji ari kurambidza vadzidzi kuita zvidzidzo zvavo. Vachiri gavati hapana asingazive kuti zvinhu zvakaoma munyika. Vakatiwo denda recovid-19 ndiro rimwe riri kutadzisa vadzidzi kubhadhara mari inodiwa yese sezvo vabereki vavo vakarasikirwa nemabasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru weBelvedere Teachers College amai Julia Rurama Imbofana sezvo nharembozha yavo yange isiri kubatika. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa zvaitika kuBelvedere Teachers College. Mune imonyaya masangano anoti Combine Harare Residents Association, Community Water Alliance ne Harare Wetlands Trust nasi azivisa kuti achaenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvakwa kwedzimba kumatoro ari pedyo nedhamu reCleveland muHarare nekambani yeNakiso Consortium. Mukuru weCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza vatori venhau kuti kuvakwa kwedzimba panharaunda yedhamu reCleveland kunowedzera dambudziko remvura muHarare nekuti mumatoro ndimo munobva mvura.
Kwatiri kutaura nezvako kuCleveland ndokunotangira mukuvisiri kukafa ikoko rwizi rukuru rwokufita kudhemu mukuvisi runotwa rwizi. Saka panguva yatiri kuita dambudziko recoronavirus iri kunzi tinoda kupreventa nekugeza maoko pamvura ino nesipo mvura inochiruruka hazvikakwanisi kuita kana pasina mvura. Saka we cannot separate any COVID response from what we are doing.
Vati vari kuenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekumisa kuvakwa kuri kuitwa pamatoro aya.
Tichaenda kumatare nenyaya iripoi already tine support yeema yekuti haisi kutendera kuti panhu pavakwa.
Vanoti nyika yatarisana nesarudzo uye ndiyo nguva iyo vematongerwo enyika vanowanzopa vanhu nzvimbo dzekuvakira pamatoro zviri kunze kwemutemo kuti vawane rutsigiro. Bazi reEnvironmental Management Agency rakaripisa kambani yeNakiso Consortium zana rezviuru zvemadhora emunyika mushe mokuibata nemhosva yekuvaka pamatoro ekuCleveland isina mvumo kubva kubazi iri. Asi magwaro aonekwa neStudio 7 anoratidza kuti Nakiso Consortium yakapiwa nzvimbo iyi zviri pamutemo nekanzuru yeHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeHarare kuti sei iri kupa makambani nzvimbo dzekuvakira mumatoro sezvo mutauri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nharaunda yeCleveland ndeimwe yenzvimbo dzinochengetedzwa nechibvumirano cheUnited Nations chekuchengetedzwa kwematoro cheRamsar Convention. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zvematunhu madiki kana kuti madistrict mubato reZANU PF dzatanga nhasi munyika yose panguva iyo mubato riri kutonga iri muchinzi mune kurwisana kukuru zvikuru kumatunhu anoti Masvingo, Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East neManicaland. Sarudzo idzi dzinonzi ndedzekuzadzisa zvigaro zvose zvematunhu madiki aya kana kuti madistrict kubva kunasa chigaro kusvika kumunyori. Kana sarudzo dzematunhu madiki idzi dzapera kuitwa, bato iri richapinda zvakare mune dzimwe sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zvematunhu makuru kana kuti maprovinsi pashure pachizoitwa musangano wepagore kubhindura mudunhu reMashonaland Central. Politbureau yeZANU PF yasanganawo nhasi muHarare masikati kuti izeye zvimwe zvezvinhu zvinonzi zviri kuitika mubato iri pamwe nesarudzo idzi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti sarudzo idzo dzichaitwa kwesvondo rose dzatanga zvakanaka chose mumatunhu ose. Asi vamugwadi varamba mashoko ekuti mubato ravo mune kusavirirana kunotyisa vachiti kukwikwidzana hakureve kurwisana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Department reCommissariat rinoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano munyaya dzemastructures nemaorgans eparty rakaparura chirongwa chekuti mushure mekunge masero agadzirwa akabudisa nhamba inosvika 3.6 million zveregista redu takapinda muchikamu chechipiri chinova chemabranches. Mabranches akagadzirwa akapera. Kune mamwe asati apera ndinovimba vachapiwa mukana wekupedzisa, asi kune vakapedza ivo ndovakupinda muchikamu chekuumba madistrict sezvamunoziva kuti ma structures ebataro papa cell toenda ku branch toenda ku district toenda ku DCC ento zoenda ku provincials saka na izvozvo ma DCC akaitwa gore rapera ndoa kutibatsira kusupervisor nyaya yokugadzirwa kwa ma district executives ano vari kufana kutanga kuparurwa nasi kana paine zvimwe zvingangova zvachinja dare repolitiguru rakamirira kugara panguva ino sezvo munoziva kuti ndiro dare rinobuda negwara rokufamba naro kana paine zvinoda kugadziriswa kana kuchinja tichange tichikuzivisai mushure mekunge politiburo yapera pabriefing yedu yatinoita navatori vezvao
zvigaro zvipi zviri kukwikwidzwa kusarudza ikoko
zvigaro izvi zvinobva pama district chairman ma district vice chairman ma secretaries zvichienda zvakadaro kusvika pana ma secretaries okupedzisira all positions will be contested asi kuchange kuchishandiswa iyo inonzi basket system sekuparurwa kwakaitwa nedare repolitiburo zvakare through the department recommissariat mabasket aya ndo kumeka sure kuti mudistrict redu every district rinofanira kunge riri represented every branch rinofanira kunge riri represented mudistrict kuti tisava nedambudziko rokuti utungamiriri wedistrict unozobva kubranch rimwe chete saka naizvozvo machairman achavhoterwa namabranches ose ari mudistrict iroro asi mamwe mapositions achange achivhoterwa kubva kumabranches achifowarda vanhu vavo vangafunga kuti vanga vamiririra kumadistrict kana tapedza ipapo tochienda kumaprovincial executive councils kuti tichizopinda mudare redu repeople's conference richatanga musi wa 25 october kusvika musi wa 31 october takakwana restructuring yedu yapera kusvika ipapo
tiri kunzwa kuti mubato mune kusawirirana kukuru zvakamira sei tichitarisa iyo sarudzo iri kuitwa iyi
hapana nhema dzinodarika idzodzo chatinongoziva sokuziva kwenyu ime ndechokuti kana topinda musarudzo dzakaita seidzodzi musangano wezanu pf ndo une mhomho yavanhu vakawanda munyika yezimbabwe it is the majority part ndo mubato rine ruzhinji rwavanhu vemuzimbabwe saka naizvozvo hazvisi zvunhu zvinofanira kushamisa kana kutivhundusa kuti panenge paine kukwikwidzana vakatarisana nezvinzvimbo izvozvo asi kukwikwidzana ikoko hakurevi kuti kupokana hakurevi kuti factionalism hakurevi kuti kusawirirana asi kuti kuda zvinzvimbo zvemusangano nekuti ruzhinji rwevanhu huri kuexpressa interest yekushandira musangano vamwe vachidzoka vamwe vanga vasiri active vachitanga zvokuva active nokuda kwokunakidza kwoita musangano wezanu pf takanangana neelection yedu ya2023
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vari parunare muharare nestudio 7 zvichakadaro bato guru rinopikisa remdc alliance rati riri kushamisika kuti zanu pf iri kubvumidzwa kuita sarudzo nemisangano asi nhengo dzavo dzichisungwa dzichinzi dziri kutyora mitemo yecovid-19 hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo asi blessing zulu westudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vafelix mafa
tine vanhu vari kusungwa kubvira nezuro vakasungwa nzvimbo dzakawanda vachinzi vari kutyora covid conditions totishama zanu iri kungoita madiro adhojina saka zvese izvi zviri kurangidza kuti free and fair election muzimbabwe haipo ichatora nguva yakawanda kuti ivepo asi tinoziva kuti vanhu vedu vakagadzirira gore rino nerinouya hapana chakanaka tiri kutsvaira because vanhu vakatsamwa vanyatsoona kuti mbimbinduga wezanu pf neshamwari dzavo dziri kuda kupwanya bato revanhu vezimbabwe jikerere
asi katiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti hamusi kukumbira mvumo zviri kufamba sei
kwete hakuna kunonzi kunokumbira mutemo weregulation yaimbovaposa unoti munovaudza tinovaudza and kana tichiitira musangano mumahalls edu internal hatifaniri kuvaudza asi kana ukavaudza kana vanongodzivira dzimwe nguva zhinji havapinduri dzimwe nguva vati vanopindura dakara dheti iroro ropfuura saka tiri pakati pebishi nokuti mapurisa pamusorosoro vari kutevedzera zvinhu zvezanu pf kwete kuita seinonzi police service kuti vabatsire vanhu vachiri kusenzesa zvebsa British South Africa Police zvokumbunyikidza vanhu vachitevera madirections anobva kunana muguti muharare nevamwe vakadaro asi vanhu vedu have resolved kuti what come they will vote resolutely for change
mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vafelix mafa vari parunare mubulawayo na blessing zulu westudio 7
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tinechi ziviso chaka kosha. Tinoda kuziisa ikuti VOA Africa Muzimbabwe. Yavi ni masaisai macha anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana mchida kunzwa zizere. Endai pa website yedu ye www.voashona.com. Kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamibairo yemitambo yepaterevhizheni kana kuti Emmy Awards yakapiwa vatambi kuLos Angeles muno muAmerica nezuro mutambo The Crown uye nemumwe Ted Lasso yakawana mibairo yepamusoro-soro. Mitambo iyi iri paNetflix nepa Apple TV. The Crown yakapiwa mubairo wemutambo wakakunda mimwe kana kuti best drama kuchiti Ted Lasso ichipiwa mubairo wemutambo unosedza vanhu zvakanyanya kana kuti best comedy. Vanhu vatema nemadzimai vakawana mibairo gore rino vakawanda zvisingawanzoitika mumakwikwi aya. Darere muRwanda ravana Paul Rusesabagina uyo anoburitswa mufilimu Hotel Rwanda achiedza kubatsira vanhu aine mhosva yekuita zveutororo kuburikidza nekudyidzana kwakwe nechikwata chinonzi National Forces of Liberation. Mhuri yake inoti haisi kutambira mutongo uyu ichipomera hurumende yeRwanda mhosva yekumupamba kubva kuDubai. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akawanda anoti haasi kutambirawo mutongo uyu. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa dzinoti dziri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuzvisungirira munyika. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iyi.
Tinashe Mambiriri uyo ane makore 23 ekuberekwa anoti akamboedza kuzviura yakatatu kese kubva paaiva nemakore mapfumbamwe kusvikira gore rakasvitsa makore 17 kana kuti 18.
I have survived suicide katatu. Kept anger, I think, was around 9 years. And it was a very simple issue. I would have been able to get a period. I was lucky to get a period. Then the second time, I was it's always the final push. It's hard to explain. But even when you banga by, it's not easy. I assume so. Is anything painful? It's a long time of reflection before you do it. And my challenge is anaitika is well. Kuno Zimbabwe kwatiri hatina zvinhu zvakaita sematherapist are accessible. It's maybe only available for vanhu vane mari if they actually even good enough to really help.
Tinashe anoti iko zvino ave kunzwa zviri nani uye ave kuita basa rekutyora hake vanhu mbabvu kubudikidza nemutambo nechikwata chinonzi Simuka Comedy. Asi anoti hurumende inofanira kuona kuti yabatsira vanorwara nepfungwa kana kuti vanenge vachishushikana mupfungwa.
Inini personally, well, I've used art as a form of expression. I have engaged on a friendship bench. I've offered my performances for free to friendship bench. I've worked in action and went on my reserve. I am talking because even my reserve is Rico. And I've also tried through an Asinka comedy. I've also tried to recruit an Agawanda into doing comedy, into doing acting, and into also doing music. Because I know art for some people is a form of expression.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Mrandidzi vanoti mirizhonga pakati pevanodarana ndiye imwe iri kukonzera kuti vanhu vasvike pakuzotora upenyu hwavo nokuti vanenge vashaya wekutaurira zvinovanetsa.
Kusawirirana ikoko kungava kushungurudzika, kunounza kushungurudzika kwakanyanya munhu ozosvika pakutora upenyu hwake. Zvakarewo mhirizhonga ingaitika muma relationships, imomo kungava kurwa baba na mai mukati memuri izozo zakare takaona kuti zviri kuunza kana kuti zvinokonzera kushungurudzika kwakadzama kunoita kuti munhu azotora upenyu hwake.
Musi wa 10 Gunyana, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva revanoshungurudzika mupfungwa vozviuraya kana kuti World Suicide Prevention Day paurongwa hwakaitirwa patiri vanhu Therapeutic Community kuruwa mudunhu reGoromonzi District. Dr. Murambidzi vanoti Zimbabwe iri muchikwata chenyika dzine vanhu vari kuzviuraya vakawandisa. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti nyaya yekuzviuraya raya inosangana nevakadzi pamwe chete nevarume, asi varume ndivo vanonyaya kuzozadzikisa pfungwa dzokuparadza upenyu hwavo. Dr. Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti vanhu makumi masere kubva muzana vanorwara nechirwere chekushushikana zvakanyanya mupfungwa kana kuti depression, icho chinozoguma chakonzera kuti vazviurai. Vanoti vamwe vana vane makore ari pasi pegumi nemashanu vanozviurayawo vakashaya rubatsiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva rerunyararo pasi rose uye sarudzo dziri kuitwa muzano PF munguva iyi yekurwisana nedenda recovid-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko Studio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 shortwave. World Health Organization inoti Zimbabwe imwe yenyika shoma muAfrica yakwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 vanosvika zvikamu gumi kubva muzana sezviri kutarisirwa nesangano iri. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19. Vari kudzidzira urayiridzi kusanganisira vamwe vepaBelvedere Teachers College gumi nemumwe vosungwa vachitsutsumwa nekudzingwa kuri kuitwa vasati vabhadhara mari dzechikoro. Sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zvematunhu madiki mubato rezano PF dzinotanga nhasi munyika yose panguva iyo mubato iri riri kutonga muchinzi mune kurwisana kukuru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.vuishona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.